tinoona kuti kufa kwevanhu mugwagwa kuramba kuchingokwira. Takatarisa kuti nhasi na9 o'clock mangwanani vanhu vanga vafa mugwagwa vanga vave 42, tichitarisa kuti isusu muna 2017 tanga tine 22. Vamwe vakafa vachona imotikari yakabuda vhiri kunonzi kushanguru turn off Chinoi Chirundu Road neZuro, pakafa vanhu vatatu. Imwe yakaitika kuchivhu apo mumwe munhu aedza kuovateka, achiedza kuovateka ndokubva aita head on collision nemwe motikari, pakafa vanhu vatatu. Saka dzimwe tsaona dzaingofa vanhu va 111. Saka tokuona kuti chanyanya uraya vanhu paEaster inoyi kufamba kwevanhu vasingatedzeri mutemo zvikuru kuda kuovateka pavasingafaniri kuovateka, dzimwe motikari dzichiuya. Vanofamba nemotikari vachimhanyisa dzobuda mavhiri dzobheuka. Vamwe vanofamba vachitsika pakati pemumugwagwa vozoita yatinoti pachirungu maswipe swipe nedzimwe motikari zvokonzera tsaona izvozvo.
Kana makatasa tsaona dzakaitika nevanhu vakafa pazororo, munofunga kuti chii chamungaita kuti zvinhu zvakadari zvisaramba zvichiitika?
Besides kutaura nevanhu, kuri kuita mapurisa, kusunga vanhu nekuita zvimwe zvese izvi, chinhu chakakosha kudzidzisa vachikairi kuti vari mumugwagwa ndo vanenge vachikaira motikari dzavo. Motikari hachisi chinhu chekuonererwa nacho, hachisi chinhu chekutsvinya nacho, asi chinhu chokuti ufambe ubve pane imwe nzvimbo uchisvika pane imwe nzvimbo. Saka choda kubatwa zvakanaka. Zvinenge zvataurwa pamutemo ngatiti zvitevedzerei, zvotibatsira kuti tirarame mumugwagwa. Ende zvechokwadi kukatedzerawo zvinodikana mumugwagwa iwo semutyairi wega, zvinobatsira kuti vanhu vararame. Ndo zvinhu zvatikumbirwa devi rizhinji, tabatsirana kudzidzisa vatyairi vese kuti zvinhu zviifambe zvakanaka mumugwagwa. Tikadaro ivo vatyairiwo vakateerera, mugwagwa munoita zvakanaka.
Munofunga kuti vanhu vanoteerera here kana muchivayambira zvinhu zvakaita seizvi?
Ya, vamwe vanoteerera. Kutaura chokwadi, kuna vamwe vanototeerera, vamwe vanotofona vachitenda kuti zvamuri kutaura tiri kuzvinzwa, zviri kutibatsira. Vamwe vanotofonawo vachitaura kuti hakune vatyairi nhingi nanhingi vari kufamba vachiita zvakati, dei mabatsirawo kuti vanhu vakadaro vatongwe, takatarisana nemutemo. Saka toona kuti vatyairi zvinoenderana nokuti iwo unhu hwako hwakamira sei. Kana uri munhu anoda kuti upenyu hufambe zvakanaka uchitevedzera mutemo, uchichengetedzawo upenyu hwevamwe, uchichengetedzawo hwako, unoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mugwagwa uchitevedzera zvinodikanwa pamutemo. Hatifaniri kuisa upenyu munjodzi oda kwokuti toda kumhanya kusvika. Iko kune remangwana ratoda kuti remangwana rifambe zvakanaka. Saka ngatiitei zvinhu tichitevedzera mutemo, tichifamba nenzira inodikanwa mumigwagwa.
Tinoona kuti zvikonzero zvakasiyana siyana. Pane dunhu here kana kuti nzvimbo imwe chete yakaona tsaona zhinji kupfuura dzimwe?
Tichakwanisa kuzvitaura chete mangwana tapedza kuita yatinoti pachirungu analysis yethe whole Easter holiday.